manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina 18/2023 makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare reSenate ropasisa mutemo unochengetedza kodzero dzevashandi. Vakuru vemapurisa vanoti havasi kuziva nezvechirongwa chemapurisa ari kufamba achimanikidza vemabhizimusi kuisa pachena mitengo yezvavanotengesa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti maZEP zvokurudzirwa kugadzirisa ugaro hwazvo muSouth Africa mwedzi wazvita usati wasvika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vakuru vemapurisa vanoti havana ruzivo nechirongwa chinonzi chiri kuitwa nemamwe mapurisa muchinoyi kumashanaland west avo vanonzi vari kufamba vasina mbatya dzebasa vachimanikidza vezvitoro kubhadhara mari kana kuvasunga kana vasina kuratidza pachena mitengo yezvinhu zvavari kutengesa izvi zviri kuuya panguva iyo mitengo yezvinhu iri kuramba ichiita chamuramba mhuru nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika Nunorai jena, anotipanya eno tevera.
Mapurisa aya akatanga kufamba svondo rapera nechishanu, vaine vamwe vanhu vaizviti vashandi vebazi rinoona nezvekutengwa kwezvinhu kana kuti Consumer Council of Zimbabwe vachisunga vezvitoro vavanoti vari kutyora mutemo panyaya yemitengo. Vaisungwa vainzi vanobhadhara madhora $30 ekuAmerica kukamba yemapurisa. Mumwe akasungwa ndimuzvare Gertrude Nokwara vanotengesa hembe.
Takasungwa tikabhadhariswa $30, $30 chinzi hatina kuratidza mapurisi pahembe dzatinotengesa. And futi vaita hanzi hatina zvipepa zvinoratidza maretsi atiri kushandisa.
Muzvare Nokwara vanoti chinoshamisa ndechekuti hapana anga akapfeka hembe dzechipurisa pavanhu vana vakapinda muchitoro chavo.
But chakandishamisa ndechekuti mapurisa achona anga asina mauniforms. Vanga vasitorina kana uniform, papa sitorina kana hwana akapfeka uniform kana hwana. Ende vaiti hanzi vabva kuConsumer Council.
Mumwe anotengesa zvekuvakisa akamanikidzwa kuisa chiratidzo chemutongo waari kushandisa ndiva Clifford Takura. Vanoti vanoongorora kukwidzwa kwemutengo vanofanirwa kuenda kwavanohodha zvinhu kwete kuvashungurudza. Asi mumwe mutengi muzvare Lynette Gwanzura vanoti mitengo inofanirwa kuratidzwa kuti vazive kuti mari yavo inokwana here vasati vaenda pavanobhadhara.
Inini ndazvakashata because ndapinda musupermarket pandiri kuchenderera ndichitine zvinhu zvandiri kuda kana ndichiona maprices I will be able to calculate kuti zvinhu izvi zviri kuda how much maybe ndeizoti mukadhi mangu maybe mune mari yakati or mune 5000 6000 zvino kana zvisina kudisplaywa ndikangotora zvinhu zvezvi ndisiri kuziva kuti zviri kuita mari ndikangondorovesa kutiuka ndozoona pamwe mari yacho yawandisa
nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeAPCA Finance vaHope Chinyasa vanoti kumanikidza vanotengesa zvinhu kuti varatidze mutengo kungopedzera hoko padehwe retsindi
chekutanga ndechekuti kumanikidzira vanhu kuisa mitengo yezvinhu zvavanotenga maprice kana mitengo yezvinhu zvavanotengesa muzvitoro zvavo uyezve nekuratidzira exchange rate yavanoshandisa hazvina zvazvinobatsira mukugadzirisa nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu zvinotokwanisa kutowedzera dambudziko rokwira kwezvinhu
vachinyasa vanoti chine basa kuti vanhu vavimbe nemari yavo
kuru zvinobatsira kuti vanhu vave nevimbo nemari yedu vanhu vakava nevimbo nemari yedu zvinoita kuti vanhu vasatya kana kushandisa mari yedu, nokuti kana mari yedu yakakwanisa kutenga peturo, mafuta edzimotikari, mari yedu yakakwanisa kuti wakaenda kubhanga, unoenda pakaunda yebhanga wopiwa iwewe mari yako.
Vachinyasa vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti remabhizimisi vave kumberi kare, sezvo vanongoti michini yavo yakafa zvinomanikidza mutengi kutenga nemari yekuAmerica.
Zvaakuitika ndezvekuti vanhu vamwe muongorori yatiri kuitawo vaakuti kuvanhu takuda musho, mari yedu yemuno muZimbabwe iri musho yakadisplaywa, hatina mushini maswipe machine ekuswipe, saka hazvina zvazvinobatsira.
Patabvunza mapurisa kuti chirongwa chipi chiri kuitwa, sezvo vamwe vanga vachiti vave kubhadhariswa mari yechioko muhomwe kuti vasaendeswe kukamba yemapurisa, mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati hapana chirongwa chakadaro chiri kuitwa, vachiti titaure nemutauri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Inspector Margaret Chitove. Inspector Chitove vatiwa vasati vave kuzivawo nezvekufamba kwemapurisa aya muchinhoi. Mushandi weConsumer Council asina kuda kuzivikanwa nezita, sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau, anoti havana chirongwa chakadaro munyika. Hurumende yakagadza komiti yemakurukota matatu inotungamirwa negurukota rezvemaindastry amai Sekai Nzenza kuti iongorore kukwira kwavanoti kusina mwero kuri kuita mitengo yemunyika. Asi kusvika pari zvino komiti iyi haisati yazivisa zvavati vawana muongororo yavari kuita. Hatina kukwanisa kubata amai Nzenza sezvo nharembozha yavo yanga isingadavirwe uye mutevedzeri wavo varaj mod vanga vasati vapindura mibvunzo yavanga vachiti vatumire padande mutande ravo reWhatsApp. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Hurumende yeSouth Africa iri kukurudzira zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinyorere mamwe magwaro kana kuti mawaivha musi wa 31 zviita usati wasvika kuti zvikwanise kugara munyika iyi zviri pamutemo. South Africa neZuro yakawedzera nemimwe mwedzi mitanhatu kushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits anga asvika kumagumo mwedzi uno. Hurumende iri kuti yakaita izvi kuda kupa zvizvarwa zveZimbabwe mukana wekugadzirisa magwaro azvo. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Mumashoko kuvatori venhau neZuro, gurukota rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vaAaron Motsoaledi vakati vakatora danho iri kuti vapiwo zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro angosvika kumagumo mwedzi uno kuti zvinyorere mamwe magwaro musi wa31 zviita usati wasvika. Ko, urongwa hwekunyorera magwaro matsva uhu hunofamba sei? Mukuru weZimbabwe Exos Forum vaGabriel Shumba vanotsanangura.
Mainstream permits awando vana general work visa section 19, vana critical work visa nemamwewo vana accompanying relative, asi vanhu vazhinji havazivi kuti zvinoitwa sei plus havagoni kuapply for general work visa semuenzaniso vasati vatanga vaita ino waiver application. Saka ndezvimwe zvatinenge tichingobatsirana navanhu.
Kunyanga zvo chiitiko ichi chagamuchirwa nemaoko maviri nezvizvarwa zveZimbabwe, sachigaro wesangano rinorona kodzero dzevashandi vanobva kune dzimwe nyika muSouth Africa neAfrican Diaspora Workers Network Dr. Janet Munakamwe vati mombe kuronzera ukama wakaringa nzira.
Nekuti izvo zvato 2 years vanhu vachingonzi grace period, grace period. Saka nyaya yeseri pagrace period, dai grace period yakwanisa kuwedzerwa iri kubviswa kunzainzi grace period, kutongonzi permit yacho yakuwedzera, nekuti sezvataingotaura pekutanga magariro evanhu nezvakaita kuti vabve munyika mavo hausati zvachinja.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zviuru zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti 178,000 zvine magwaro emaZEP aya. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZEP Coordinating Committee vaEdward Mchatuta vanoti kuda kuvadzosera kumusha kuvakanda mumukanwa mamupere.
Parizvino mukada kuzvitarisa uremu hwemari yedu watoderera kupfuura zvakange uri pagore ra2010 pakapiwa magwaraya. Saka izvozvo ndo zvimwe zvinosanganisira pazvikonzero zvinosvitsa kuti minista ape mukana wokuti vanhu vagadzirise magwaro avo, nekuti aona kuti zvinozovadzokera pamberi, nekuti vanhu vane magwara vazhinji vanga vachitoti zviri nani kugara tisina magwaro anotikodzera kuti tigare muSouth Africa pane kuti tidzokere kumusha.
Mumwe anoshandisa gwaro reZEP amainusha home vati zvaive nani kuti hurumende South Africa iwedzere magwaro aya kwenguva yakati rebei.
Saka tinongona matombo aMwari vangopindirawo takwanisa kugara kutawedzega makore 3 kana 4 tomboshanda tsvaga vasatori waya 4-4 ndorongedzawo ndoenda kumusha. Zvindakara kandava sikuru vangu 2 katogera nechengetwa nekazi dzisita kuZimbabwe ticha ikoko kuti ticha chanzi ari kutambira ini ndofanira kushanda kuno ndowana something tumira sikuru vangu mablanket echando kwakutonhora ndawo chikafu vanda kuita chikoro vamwauti.
Nyanzvi munyaya dzemagariro evanhu uye vachiona nezvekuburitswa kwemashoko musangano recrisis in Zimbabwe kuwaniche namaita tenda Mazarura Mike vakakurudzira dzihurumende dzeZimbabwe neSouth Africa kuti dzigadzirise zvikonzero zviri kupa kuti vana veZimbabwe vanotsvaga upoteri muSouth Africa.
Isu tiri kukumbira hurumende yeZimbabwe kuti igadzirise kuti ikonomi yedu itange kufangishena zvakare. Asi ikonomi yedu haifangisheni kana demokrasi yedu isiri kuita. Saka this weaponization of the law yavari kuita nepvt yekuda kucriminalize basa recivil society nemajournalist vachida kuti vasataure chokwadi chiri kuitika munyika. Ngavagadzirise ipapo, ngavagadzirise mitemo inoita kuti vabvumidze civil society, majournalist nemacitizens kuti vakwanise kuholda hurumende yedu to account. Asi kana makuvhara vanhu miromo muchiti musataure because muda kuita getaway nezvinhu zvamunenge muchiita, haisiriyo good governance yatinotarisira.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvakatizira mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuSouth Africa, iyo yakaitika mushure mesarudzo dzemutungamiri wenyika pakati pevashakabvu Robert Mugabe navamogen Richard Tsvangirai muna 2008. Kusamirawo zvakanaka kwoupfumi munyika kunonzi kuchatopa kuti vakawanda vatange kubuda munyika zvakare vachienda kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Nekuda kwekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu munyika, mamwe madzimai nevanasikana vanoti vave kumanikidzwa kushandisa zvinhu zvisina utsanana pakutevera. Izvo zvinonzi nenyanzvi mune zveutano zvine njodzi huru. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mapedza yaari kutengwa nemari yemunyika iri pakati pemadhora zviuru zviviri nemazana matanhatu $2,600 kusvika pamadhora zviuru zvishanu kana kuti 5,000 pamakirogiramu zana nemakumi maviri nemashanu kana kuti 125 grams. Amai Otilia Chikandira vati zvinoshandiswa panguva yekutera zviri kudhura, izvo zvoita kuti vakundikane kuzvitenga.
Apa zvinhu zvaunofanira kushandisa every month semunhu wemukadzi, apa hatisi kuti ukwanisa kuzvitenga. Kumba kune kuchida kudyiwa, mafuta, upfu, zvese hazvichatikwanisika kutenga. Saka izvi nana mapedzi zvida kutodzokera zvaitwa nana mai wedu nana mbuya wedu zvokushandisa machira, kana kuti taakutoafodha kutenga emurodhi anonyobvuka nyobvuka aya usingazivi kuti kana kuti akaexpire rini kana kuti chakagadzirwa rini.
VaInnocent Jenge avo vane vanasikana vaviri vaudza Studio 7 kuti mitengo yezvinhu iri kukura zvakanyanya zvekuti havachakwanisa kutengera vanasikana vavo zvekushandisa panguva yekutevera nguva dzese.
Kumanikidzirawo pangu paunenge wawanawo ndipapo, kana vatokundikanawo hamiwedu vanongoshandisa, towanawo zvokuitawo zvinokushandisa.
vanorwira kodzero neutano hwakanaka hwevanasikana muzvare yekenya chifamba vanova mukuru wesangano rakazvimirira reshamwari yemwanasikana vati nekuda kwekuoma kuri kuita zvinhu vanhu vazhinji vari kukoshesa kutsvaga zvekuti mhuri dzidye pane kuwanisa madzimai nevanasikana zvikwanisiro zvekushandisa panguva yekutevera
vanhu vanosarudza kuti chakakosha chii kudya kana kuburitsa zvikwanisiro izvi kana nguva yekutera ichinge yasvika
nyanzvi mune zveutano amai muchamukamuri vati kushaya simba zvakanyanya kwedhora remunyika kuri kuita kuti veruzhinji vakoshese zvekudya nezvinoshandiswa mazuva ese
asi kana zvasvika kuti madzimai awanewo zvinhu zvinovabatsira kuti mwedzi nomwedzi pavanotevera vasununguke izvozvo zvinhu hazvikoshesewi
mamwe madzimai audza Studio 7 kuti vave kutenga masanitary pads mumugwagwa asina mazita uye anenge asina kuputirwa asingaratidzi kuti akagadzirwa rini uye kuti anofanirwa kushanda kusvika rini amai mukamuri vati kunyange izvi zvekushandisa zvinotengeswa mumugwagwa zviine mutengo uri nani zvichienzaniswa nemuzvitoro vati zvine njodzi huru kuutano vatiwo kushaya zvekushandisa zvine utano panguva yekutevera uku kuchaitawo kuti magomarara anobata nhengo dzemadzimai awedzere
pavawanira mukana wokuona mapenzi ari pachena saizvozvo vanotengeserwa pamhepo pane tsvina asingazikamwi kuti anochengetegwa pai vanozongomatora kumashandisa zvowedzera zve njodzi yakanyanya mukubata zvirwere zvenhengo dzesukarudzi
mutauriri webazi rezveutano vadonald mujiri vati kurudziro yavo ndeyekuti madzimai nevanasikana vashandise zvinhu zvine utano panguva yekutevera vatiwo munyika mava nemasanitary pads anogona kushandiswa akakawanda
bazi reutano nekurirwa kwevana rinokurudzira kuti madzimai ashandise zvinhu zvine utano kune mamwe masanitary pads aripo ekuti vanokwanisa kuatenga atiati muchirungu reusable kwenguva yakadiokana vanogona kutenga iwayo
gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakambovimbisa kubatsira vanasikana nezvekutevera uye kudzikisa mitero inobhadharwa kana zvichipinzwa munyika asi vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kusvika pari zvino hapana chati chaitwa sangano reWorld Health Organization padandemutande raro rinokurudzira hurumende pasi rese kuti dzikoshese nyaya yeutano hwekutevera ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Dare re Senate nasi rapasisa kuvandudzwa kwemutemo wevashandi kana kuti Labor Amendment Bill kuti uyenzanise mukana pakati pevashandi vechidzimai nevashandi vechirume pamwe nekuti murume kana mukadzi aende pazororo kana mumwe wake azvitakura. Mutemo uyu wakatsigirwa nenhengo dzese mudare re Senate. Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vakena sichamuyarira pakuzeya nezvenyaya iyi.
Tinotambira zvikuru mutongo wakaiswa wekurambidza manje vashandiri kuti vange vachiita hire and fire willingly kudzinga mushandi zvisina tsarukano. Zvinhu zvatakafaita zvakasimba seorganized labor muno muZimbabwe inoti ZCTU neZFTU kuTNF tikanzwikwa.
Chimurenga ichi chakatangira papi chaizvo?
Struggle iyi yakatangira pakaitwa zuva judgment iya yakazoita kuti tiite mheremhere yakanga yakaomarara yakasvika pakuti vaive mutungamiri wenyika by then vakashaya vamushakabvu vamugabe vabva vatozorambisisa kuti kunge kuchipasiswa mutemo wakanga wauda kuunzwa weexport processing zone vakabva vaurambidzi varamba kuusaina. Saka istruggle yatiri kufamba nayo kurwira zvido zvevashandi. Chanakira mutemo uyu unoita kuti even iye inonzi labor broking haisisina mukana.
Nechikonzero chei?
Nekuti vashandirwi vamwe especially my investors ari kuuya nevedu vemuno muZimbabwe vamwe vanga vaakuda kuramba kuti toti munhu ari kucommercial sector anotsvaga mumwe munhu asiri mucommercial sector waanoti iwewe ndiwo unoya nevashandi ava woita sub contract mabasa atoda kuita kuri kunzvenga mari dzinenge dzichitarwa mumaNEC dzinenge dzichitarwa mumacollective bargaining agreements. Saka zvose izvozvo nekuya kwaita mutemo uyu uri kubva wadzima zvese zvelabor broking uye chimwe chinhu chatichafaita zvakasimba ndechekuti salary yemushandirwi ngainge iine store of value. Salary yemushandi ngainge iine mari dzinoita kuti kana munhu akuenda kumushika ndigere anowanawo mari inozomupauraramo kusvika Mwari achizotonga. Zvose izvozvo tiri kuzvifaita kunoku. Tiri kuGeneva kutaura kuno kwandiri kuita for the next coming 2 weeks tichifaita kodzero dzevashandi.
Avanga vari munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Siyamayarira vari parunare kuGeneva kuSwitzerland na Blessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvikoro zvemumatunhu ari kumabvazuva kweAmerica kana kuti kuEast Coast zvambomira kuburitsa vana panze uye zviri kubvumidza ndege shoma kubhururuka sezvo mudenga makazara hutsi zvichitevera kubvira kuri kuita masango muCanada. Hutsi huri kubva kuCanada hunonziwapa kuti vakuru vematunhu akaita seVermont, South Carolina nekumawirira kwakaita sekuOhio neKansas vayambire vanhu zvikuru vana vakwegura uye vane zvirwere zvekutadza kufema kuti vagare mudzimba. Vachinyora padande mutande rawo reTwitter, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vati vanhu vanofanira kuteerera zviri kutaurwa nenyanzvi. Mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni nezuro vakati havasi kuzoteerera zviri kukurudzirwa nenyika dzekumawirira zvekuti vabvise mutemo mutsva wenyika yavo unoomesera zvakanyanya nekutongera rufu kana kugara mujeri kwenguva yakareba vanoita zvechingochani. VaMuseveni vazivisawo kuti vave kumboenda pazororo sezvo vabatwa nechirwere cheCovid-19. Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nemapato anopikisa munyika vanoti vari kushushikana zvikuru nedanho redare reSenate rekupasisa bhiri rekuwandudza mutemo reCriminal Law Codification and Reform Amendment Bill nezuro iro riri kunzi nevakawanda Patriotic Bill. Vanopikisa vanoti bhiri iri rakanangana nekumbunyikidza vana veZimbabwe. Bhiri iri rave kuenda kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti vaise runyoro rwavo kuti uchiwe mutemo uye vanhu vanenge vachizobatwa vaine mhosva yekutyora mutemo uyu vanenge vachipiwa mitongo yakasiyana-siyana yakaomarara. Asi vehurumende nezano PF vanoti avhunduka chati kwatara ndiye ane katurike vachiti mutemo uyu haubati chero mwana weZimbabwe asi avo vanotaura manyepo nekunyomba nyika yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufu mandewere pamwe negweta uye vari nhengo yezano PF Dr. Masimba Mavhaza. Tatanga nokubvunza vamandewere kuti vanoti kudii nekupasiswa kwebhiri iri nedare reSenate.
Ndinoshandiswa netripo ripoto chaita kuti bhiri iri mhanye kuti ripinde muSenate nekuti rimhanyise kundosainiswa navamunangagwa. Pada kuti maelections atiri kuita atiri nao here ndofunga ndo chiripo ripo cho chiripo kuti manisiki mamanyira raita. Ndinoona ini zvangu bhiri iri mamiriro aro arakaita inotadza kuwirirana nezvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe. Pane zvinhu zvakati wandei.
Regai tidzwe kuna vamavhaza vapindure kuti vanoti iwo nekupaiswa kwaraitwa muparamende ramirira kunosainwa navamunangagwa nemashoko amataura.
Gwaro iri igwaro rakaisvonaka zvikuru. Handisi kunzwisisa kuti vanhu vari kutyei. Igwaro rinotaura kuti kana uchinge wataura manyepo, ngatinyatsoisai pfungwa dziri pamazwi. Mazwi ari kuti manyepo, false manyepo. Kana uchinge wataura manyepo kune dzimwe nyika pamusoro peZimbabwe, unenge wapara mhosva. Saka vanhu vanotyei kana vanzi vakataura manyepo wapara mhosva. Tinofanira kungoregedza kuita manyepo. Tokurukura zviri pamusoro, totaura tisina kupara mhosva. Nekuti mutemo uyu unotiprotekta kuti unotidzivirira kubva mukuuraya nyika yedu tisingazivi. Mutemo uyu hausi panzvimbo yekuti uri kuda kumbunyikidza vanhu. Uyezve vandevere pane chinangwa chavasina kuona. Mutemo uyu hauna kutanga nezuru. Wakatanga gore ra2019 uchikurukurwa nezvavo. ukapinda muparamende, ukambobuda, ukadzokera, kuda sekunge mutemo uchatoita dzungu. Vane mhosva vanogara vachingotya. The guilty are always afraid. Chavari kutotka.
Tinzwe kuna vamandevere chavari kutya pamutemo uyu kana chavari kupokana nacho pamutemo uyu vamandevere.
Ndinotenda hangu, ndinoona akandembire. Vanhu vemuZimbabwe vanekodzero dzekutaura nekutsoropodza hurumende yavo. Hurumende pasi pose dzinogona kuchinja, kuita mabhinya, kuita zvakawanda nekuda kwekuti Simba rinonaka uye Simba kuridzoka kuramba unaro rinonakazve. Saka vanhu vanopiwa mvumo yekutaura nekutsoropodza maererano anenge achiitwa matongerwo anoitwa nyika yavo. Vanhu vanokwanisa futi kuti vakabvadziya mumba mavo vacheme kune umwe ari paacheme vachichema nemabatirwo anenge achiitwa mumba mavo kana mumba mababa vavo. Saka vanhu vezimbabwe vakaona kuti hurumende vanobatiroita vanhu kuindidza kumahuman rights kana kuti kufanda andoni materorist organization nearabhizi dzinogona kuti paite masanction. Saka kuti munhu wezimbabwe anzi hakwanisi kutaura kana kutaura nevanhu vekunedoo ndoona kuti panotinesei ipapo.
Regai tinzwe Dr. Mavasa. Dr. Mavasa, manzwa zvataurwa navamandevere ndima muchibvunza kuti vanhu vari kutyei kana kuti vari kunyunyuta chi?
Vamandevere vangodzana-dzana vari pamusuwa havana kupinda mumba. Dambudziko riripo nderekuti tikatarisa mutemo zvavakananga, vakananga kudzivirira kuti nyika isanyombwe nevana vayo pasina chairi kunyombirwa. Zvoreva izvokuti kana ukataura chokwadi pamusoro penyika yako hapana dambudziko. Zviri kurambidzwa zviri kunze kwemutemo kutaura nedzimwe hurumende pamusoro penyika yako uchisoropodza, uchinyebera nyika yako kuti iwe ugowana kutonga kana kuti ugowana mari yaunopiwa nekuti watuka nyika yako. Chepiri, da kuti nzwisise kuti nyika dzakaita seAmerica dzine mutemo wakafanana neuyu, the Logan Act iri kuAmerica, nekuti ukanoshoropodza America uri kunze kweAmerica paunodzoka unosungwa. Kana muno muEngland mune mutemo unokurambidza kusoropodza nyika yeEngland uri kunze. Saka nemamwe mazwi, baba Jonga, tiri kudzidziswa nemutemo wekuti aiwa hatingofukura hapwa kunge nzenza, ngatidzivirirei zvemumba medu.
Vamandevere, tipete chirongwa, tingaona here mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachisaina mutemo uyu?
Handioni tinomisa Mnangagwa nekuona nekumanya-manya nekudiwa kunga kuchiitwa mutemo uyu nebato riri kutonga zvinova reZANU-PF.
Vamavhaza, tingaona here vaMnangagwa vachisaina gwaro iri kana kuti vachateerera kuchema-chema nekunyunyuta kwaitwa nevana veZimbabwe vari kupokana nebhiri iri?
Hongu, mukupinda mubvunzo, vaMnangagwa vachasaina nekuti naivowo mwana veZimbabwe vari kuda kuti nyika yedu idzivirirwe kubva kune vanhu vanotaura vachiisoropodza, vachiituka nekuinyomba kana vachinge vaenda kunze kwenyika.
Vanga vari gweta uye vari nhengo yeZANU-PF, Dr. Masimba Mavhaza, vari parunhare kuBritain neStudio 7. Manzwo zvakare kubva kugweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandevere, vari parunhare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Round Table chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, nhasi na8 PM tiri kutarisa nyaya yekuwedzerwa nemwedzi mitanhatu kwekushanda kwemagwaro eZimbabwe Exemption Permits nehurumende yeSouth Africa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dare reSeneti rinopasisa mutemo unochengetedza kodzero dzevashandi. Vakuru vemapurisa vanoti havasi kuziva nezvechirongwa chemapurisa anonzi ari kufamba achimanikidza vemabhizimusi kutara zviri pachena mitengo yezvinhu zvavanotengesa. Zvizvarwa zvemuZimbabwe zvine magwaro eZEP zvokurudzirwa kugadzirisa ugaro hwazvo mwedzi wazvita usati wasvika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyana na Praxidis Jeremiah.
Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngokubonga uJonga Kandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Siyalambulela bakwethu ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 8 Nhlangula 2023. Igama lami nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
yanengesile bhadini le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlonzi. Ukuqala sisenelisa ukupha isinthe obaba ilungile kuparternity leave ebihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole.
Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe lidale lephalamende lokupasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxutshwa umsebenzi mahlayana lokunye.
Kube sobala kithi ukuthi iDepartment of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke ufinyelele ukuthi kuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa i-waiver ekuqaliseni.
Bajabule bamanzi ke abalengwalo ezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya sebelwelule isikhathi sokusebenza kwalezi ngwalo ngenyanga eziyisithupha. UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthole nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqhathaniswa leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izisebenzi eziningi elizweni zamukele ngenjabulo enkulu inyathelo ledale lephalamende lokupasisa umthetho wokulondoloza amalungelo azo ukuze zingaxotshwa umsebenzi mahlayana. Lo mthetho uzaphathisa njalo izisebenzi ngendlela eziningi ukugoqela ukuba obaba baphiwe isikhathi sokuphumula ngesikhathi umngabo besanda kubeletha i-paternity leave lokunye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho lo uphasiselwe idale lephalamende amalunga amabandla wonke ezombusazwa kuleli dale bevumelana ukuba ungumthetho omuhle wokulondoloza amalungelo ezisebenzi. Umthetho omutsha lo uzakhipha isinqumo esethulwa ngumthetho ndaba waphezulu owe-Supreme Court esazakala ngokuthi yiziwa judgment esasivumela amankampani ukuxotsha izisebenzi khonapha khonapho ziphiwa ikholo lenyanga ezintathu kuphela. Umphathi ntambo wezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi uthi lo mthetho ukhangelisisa ukuba kube nokulinganiswa kwamathuba njalo kulondoloza ilungelo lezisebenzi.
Besifuna ukuba umthetho lo uhambelane lemthetho yamazwe wonke. Umthetho lo sakhuluma labantu abaningi umnyaka esanda kudlula ungumthetho ozawenza ukuba siguqule okuningi phakathi kwezisebenzi labaqhathi.
Izisebenzi eziningi zamukele ngenjabulo lomthetho zisithi uzaphathisa kakhulu ukuzivikela emsebenzini ngesikhathi lapho abaqhathi befuna ukuzixotsha mahlayana. Unobhala jikelele umanyano wenhlanganiso yezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Jafet Moyo uyawuncoma lo mthetho ethi uzakwenza kube nzima kumqhathi ukuba axotshe umuntu emsebenzini kungela sizathu.
Isikhitshiwe isitsho ukuthi
sokuya banzima ke ukuthi ama employers aphong ukukhipha abantu emsebenzini bengazange belandele ke umthetho njengoba kwakho isuba judgment yayivumela ukuthi umuntu amiswe umsebenzi ngokuphiwa inotice kuphela as long as abhadalwa ipackage. Okukhona okwamanje nxa kuliqiniso ukuthi umuntu nxa emiswa umsebenzi uyamiswa ngezizathu ezithize, kungaba ukuvumelana, kungaba ephambanisile angeniswe ku-disciplinary hearing, kungaba uyaretrenchwa, ukukhitshwa ngenotisi bathi akusoze kube khona.
Lokhu kusekelwe ngesinye isisebenzi unkosikazi Thando Bhebhe.
Yanendethi labour bill le ikhanya ilezinto ezinhle ezimbalwa eziyenza ibe lohlonzi. Okwakuqala, isisenelisa ukuba sinthe obaba ilungile ku-paternity leave elihanjwa ngomama kuphela nxa unkosikazi wakhe ezithwele. Kathesi lo baba sisenelisa ukuthi ayithole. Okwesibili, lokhu abathi sexual harassment emsebenzini, omama sebesenelisa ukuthi bakubike.
Umthetho lowu usupasiswe ePhalamende ukutsho ukuba usumelele ukuba uMongameli Mnangagwa awusayine ukuze ube ngumthetho osebenzayo. Olunye udaba, ibandla le-CCC lethule umbiko othi lizagqiba uhlelo lwalo lokuhlela uluhlu lwabazalimela kukhetho lokudinga amalunga edale ePhalamende lamakhansila kuyona le iviki. Ibandla leli lithi selisayelwe ukuhlela uluhlu lwaseHarare. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli uMnumzana Gift Osalosiziba uchasisa kabanzi ngalokhu.
Aviki sizabe silenhlelo zokuqedisa ke amakhokas ethu endaweni ke esijeneyo lapho ke okwakusele ukubana kuqediswa amakhokas ukwenzela ukubana ke sibele final candidate list ikakhulu ekhansilini ngenxa yokubana kakhulu konke emaphandleni sesaqeda. So sizabe sinamakhokas amalutshwane ke emadolobheni lapho ke okufanele siqedise umsebenzi wamakhokas. Siqeda lapho ke sizaphumisa ke i-candidate list yethu ke ukubana ngubani abazasibela.
UMongameli Mnangagwa ngomvulo weviki edlileyo uveze kugwalondaba lukahulumende olwe-Government Gazette ukuba ukhetho lonyaka luza kwenziwa mhlaka-23 Ncwabakazi. Ubike njalo ukuba idale lokubhalisa balabo abafisa ukuncintisa ukhetho lolu ele-nomination court lizahlala emthethwandaba o-High Court mhlaka-21 wayona le nyanga kaNhlangula lisamukela amaphepha alabo abafuna ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli ukuthi lizahlala njalo emadale abomantshi ukuba lamukele amabizo alabo abafisa ukuba ngamalungu edale ePhalamende lamakhansila. Nimele isitu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abalengwalo yezeZimbabwe exemption permits abahlala kwele South Africa ngemva kokuba ugatsha lwendaba zasekhaya selwelule isikhathi sokusebenza kwalezi ngwalo ukuze bahlale kuze kuye phela umpalakazi walonyaka hatshi ngoNhlangula njengalokho obekulutshilo ngaphambilini. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Embikweni oyethulwe izolo ebusuku umphathintambo ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa uMnumzana Aaron Zwaledi uthi wengeze isikhathi sala mapemithi ukuze abeZimbabwe laba babe lethuba elanelelo kufaka ezinye izicelo zamanye amapemithi. Uphenjalo umlayezo ukuthi akufuzanga abala mapemithi la babotshwe ngesizathu sokuthi amapemithi abo asephelelwe isikhathi. Ngalesi sikhathi bayavunyelwa njalo ukuphuma nokungena kwele South Africa. Sengokwesithathu ilanga lokuxotshwa kwabeZimbabwe laba lilokhu lidluliselwa phambili. Umgcinhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqokoto Mabena uthi bemukela ngezandla zombili ukwengezwa kwamalanga lokhu.
Kube sobala kithi ukuthi iDepartment of Home Affairs kumbe umnyango wangaphakathi weSouth Africa ubungeke kufinyelele ukuthi kufika u-30 June ube usulungisile konke, ngoba labo abafaka izikhalazo zabo kumele bafake isikhalazo saloko kuthiwa i-waiver ekuqaliseni. Tesikhangela sabona ukuthi abe VFS okuyibo lapho kufakwa khona izikhalazo ngabanelisi ukuthi bathathe abantu abanengi.
Umgcinihlalo wehlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa, unkosazana Victor Matutu, uthi vele bese kudingeka ukuthi lesi sikhathi sengezwe.
Ekufakeni izicelo lapha sokuba lengcinamba eziningi ezinjengokuthi abantu bebekwazi ukuthi bagcwalise amafomu abebulenjini bahambe bayobhadala, kodwa kube nzima ukuthi bathole amalanga okuthi baye khonale ukuthi bathole izikhathi abazinikezwayo khonale lapho abamele bayefaka khona izicelo ukuthi bahambise izicelo. So bese behlezi nje bebhadele begcwalisile amafomu kodwa kuswelakale isikhathi sokuthi bayefaka izicelo zabo.
Kodwa-ke isizalwane sakwele South Africa umnumzana Freeman Bengu osanda kuqoqa ukutshengisela obekhuthaza ukuxotshwa kwabaselizweni ngokungekho emthethweni uthi ngavumelani ngitsho lakancane lokwengezwa kwesikhathi samaphemithi lawa.
Sibona sengathi ugovernment wethu uyasidelela, sibona sengathi i-home affairs wethu akaboni ukuthi i-unemployment la e-South Africa iningi. For them ukuthi ba-extende lama ZEPs kusho khona ukuthi they abanandaba nama-South Africans, ba-prefera ama-Zimbabweans. Sibuhlungu nje siyadabuka ukuthi this decision has been taken.
Ukwengezwa kwala maphemithi kwenzeke ngesikhathi lapho izizalwane zeZimbabwe lezi zilindele isinqumo somthethwandaba ngemva kokuba inhlanganiso ezimbalwa ziye emthethwandaba uyaphikisa isinqumo sokwesulwa kwamaphemithi lawa. Incithi kwezemthetho umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi lo bamthethwandaba ungathi abeZimbabwe laba abahambe akusoke kuguqule isinqumo sokwengeza isikhathi samaphemithi la.
Futhi uma inkantolo ingafiki ngapha isinqumo sokuthi ungqongqoshe ubeqondile kulokho akwenzileyo ukuthi angangezeleli kumbe avuselele ama-ZDP, kusho khona ukuthi isinqumo sikangqongqoshe sesizoqhubeka-ke ngoba ungqongqoshe sethi hayi sokuzofuneka kufike mhla ka 31 December 2023, kusho ukuthi kuzolindwa ku 31 December. Ngemva kwalokho ayikho into esingenziwa-ke ngoba inkantolo iyabivumelana nalokho, kanti uma inkantolo ingabuya njalo inikeze isikhathi esinye esihlukile esedlula 31 December ibeke eceleni isinqumo esasenza unqono sokuqala, kusho ukuthi nalokho ke yikhona osokuzoqhubeka-ke kube isinqumo esilandelwayo ngoba izinqumo zikangqongqoshe zabe sezisuliwe zafakwa eceleni.
Kusenjalo kulamanye amabhanga aseqalile ukubhalela abeZimbabwe laba ebazisa ukuthi amaphemithi abo asezaphelelwa isikhathi ngompalakazi, kanti-ke amabhanga afanayo abesebahlupha ngokuthi amaphemithi abo aphelelwa isikhathi kuyona le inyanga. Abaqatshi labo sebemukelele inyathelo besithi ukungazi ukuthi kuzakwenzakalani ekupheleni kwenyanga bese kusenza ukuthi bengazi loba kufanele baqatshe ezinye izisebenzi kumbe hatshe. Kusenjalo elinye lamagqwetha bemela beZimbabwe laba odabeni lokuthi amaphemithi abo angesulwa umnumzana Simbachi Thando uthi bayalemukela leli nyathelo loba nje bekhangelele ukuthi umthethwandaba ube isinqumo esizakwenza abeZimbabwe laba baphiwe ilungelo lokuhlala ngokugcweleyo hatshi okwesikhatshana. AbeZimbabwe laba bese kukanenge besithi abafisi ukubuyela emuva njengoba bese kule minyaka elithumi besebenzisa amaphemithi la kwazise bese bakhele mizi lendlela zokuziphilisa kwele South Africa. Abanye ke besithi eZimbabwe lapho okuthiwa baye khona awulamsebenzi. Ministro 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Inhlanganiso ebona ngokukhuthaza ukusungulwa kwamabhizimusi eZimbabwe eyeZimtrade ibambe umhlangano namhlanje ebulenjini labeBotswana abafisa ukuvula amabhizimusi elizweni. Emhlanganweni lo kuvele ukuba ababamabhizimusi abafuna ukukhipha inzuzo elizweni kumele bachiye enye ingxenye yayo elizweni, kukanti-ke eleBotswana lona lithi alilamgoqo enjalo. Intathu lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abangenele umhlangano abangaba ngabantu abadlula ikhulu lengxenye i-150 batshele ukuthi kulamathuba amaningi kwabafuna ukuvula amabhizimusi kwele Botswana kanye laseZimbabwe kumbe ukutshala imali kwamanye amabhizimusi avela khona. Umqondisi wezimthetho kobulawayo inkosikazi Jacqueline yathi uthi ukusebenzelana kwamabhizimusi phakathi kwabeZimbabwe leBotswana lokhu kuqina ukulandela ukuphanjaniswa kwalumsebenzi ngesikhathi seCOVID-19. Inombolo zitshengisa ukuthi iZimbabwe ingenise impahla ebiza amadola weMelika angaba isigidi esiphose sifika amachumi amane i-US 38 million ngomnyaka ka-2021 iqonge phoso okuphindwe ukuqathaniswa lomnyaka ka-2019. Kodwa kwabanye lokhe kulokukhathazeka ukuthi kule minye imigoqo emthethweni eZimbabwe engalahla phansi imizamo yenhlanganiso ezifana lezimthetho ukukhanga abamabhizimusi. Unkosazana Felista Chekandiwa wenhlanganiso yeZimbabwe Investment Development Agency ZITA uthi imithetho iyavumela ukuthi abamabhizimusi bakhiphe inzuzo elizweni. Kodwa kulabo abathengisa impahla phandle kwelizwe uhulumende othatha enye yengxenye yenzuzo esingaba isilinganiso songamachumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25% yenzuzo iyimali yelizwe ukuthi webhizimusi athathe okuseleyo.
If you are exporting, those funds are kept in your FCA.
Kulemithetho ekhona enganqabeli ukuthi ukhiphe imali yakho uma ibhizimusi lakho lisemthethweni. Kodwa uma ukhiphe impahla wayayithengisa phandle, uthola 75%. Kukanti uhulumende uthathe i-25% ngemali yakwamanye amazwe.
Okade ekhuluma emele inhlanganiso ebona ukukhanga abamabhizimusi kwele Botswana, eBotswana Investment and Trade Center, umnumzana Timo Ntapho uthi ilizwe lakhe lisahleli isilinganiso sokuqonga kwempahla sisephansi.
We currently don't have any foreign exchange controls, which means you can move your capital in and out of the
country. Njalo okumele sikunandele ukuthi thina silamithetho phezu kokuthola imali yakwamanye amazwe esithi yi-foreign currency controls.
Omunye wabangenela umhlangano omnumzana Sifas Chuma njalo elilunga lekomiti eye diaspora policy uthi kunenge abakufundile kodwa kukhona njalo okumele uchasiswe kabanzi uma umuntu efuna ukuyavula ibhizimusi ekhaya.
Ya ama presentations wona nje abe phume kuhle ikakhulu ezemtrade le Botswana Investment Trade Center BITC mbona ngathi layo ibe straight to the point nje cacile. Ezidangizwile abakuchoyo engathi mbona ngathi dingulandelelwa kakhulu ngezimra ngoba izinto emabhoda lapha akuchiphanga.
Uchuma uthi amathuba akhona kodwa kufuna indlela yokwalandela. Uthi oqathekileyo ukuthi abantu bananzelele ukuthi kungaphi lapho abangabuyelwa khona.
Ungakhangela kuphela ukuthi hayi mining le mali uyahamba uthatha inkalada zemali uyezithela phansi uphuma ungathwalanga lutho, thwela inhlabathi kuphela. So ngendlela embona ngayo izinto zonke lezi zifuna nje i-follow up njalo. Kuma meetings kuyabe every country is selling what they want to sell, but when you get down so kumele uthi interrogate izinto zonke lezo kuphumela lokho boni ngathi kuyasebenzeka.
Kulokukhathazeka uthele eZimbabwe alinika isiqiniseko esisuthisayo ikakhulu ukhangelwe ungahlaliseki komumo wezombusazwe lezomnotho njalo lohlobo lwemali yama-RTGS engasathenjwa ngabaningi kakhulu abamabhizimusi bengasayamukeli kanye lengatsha zikahulumende. Kodwa umhlangano walamuhla uqinise ukuthi kulamathuba amaningi amazwe angasebenzisana khona. ELeBotswana lihambisa kakhulu isawudo kwele Zimbabwe kuthi lona lithole ikakhulu okokwakha kanye lokokulima kuvela ekhaya. Ngingumqondisi Dube wendaba seStudio 7 ngisihabron kwele Botswana.
UZulu waseZimbabwe ukhala ngokuthi uthwele nzima ngokuqonga kwentengo yempahla nsuku zonke kubangelwa yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe nxa liqathaniswa lelemelika. Ukhala njalo ngokuthi akalifinyeleli lula idola lemelika eliyilo kuphela eselifunwa ngosomabhizimusi abanengi emkambo kahulumende. Emkambo kahulumende izolo idola laseZimbabwe liwe ngesilinganiso esesabekayo xa liqathaniswa lelemelika kulandela inyathelo elebhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe elokuthi idola lemelika lithengiswe emabhanga wonke nje kusetshenziswa intengo yomkambo wemali ozimeleyo hatshi olawulwa libhanga leli. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uke wahlasela iziphathamandla zesinye isitolo esikhulu sakobulawayo ngeviki edluleyo esithi kumele zehlise intengo njalo zingalokothi zihlele intengo yazo ngedola leMelika kuphela. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 wenise ukuxoxa losomabhizimusi okhokhela ugatsha olubona ngokuqhutshwa kwamabhizimusi enhlanganisweni yezakamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, uMnumzana Austin Nkomazana.
Kube umtambo wemali maviki onke ngolwesibiliphowezwa nguhulumende. Ngemuva kwawo umtambo bayakutho ukuthi imali yethu yehle kangakanani, kambe singaphumphusana ephambelile ngento esobale kungangalokho. Now, nokukhwela kwezinto kwintengo sikho ngikumabaza nje angani bayazikhwezela abantu, kanti khona khona ukukhwela ukwehla kwemali kwehla ukwehla yakithi kumtambo wona kangavele kuthoni. Kanti kuyini okuzakwala kumisile yona vele isiwa every Tuesday iyawo imali yethu, ziki zonke iyawo imali yethu. So le ntengo yakithi kushena kuzithi ukuthi ngizokhwezela abantu sikhwele endlini.
Ye, khona kuhamba njani lapha ezitolo ngokubona kwenu?
Mina abantu ngoleningi abathengi kancane kuphosa okwangananzeleliyo bese kuthiwa kungani abadala abathi izinto ezizathanisa imisila ma enye itiyalo enye itiyalo isiphikisano ngezambili kuzasinika umoya wokuthi abaningi bezitolo kumbe abathengi izinto yibo abajenge ukulimaza abantu, kanti iqiniso yilolelo esengibikele ngaphambilini yakubona. Yebo, ikahulumende isiwa umkambo ngawona kuyamenzela. Vele kukhona kukhona lekhwesithi yi-black market ngesithi abatshintsha imali ngokungekho emthethweni. Lapha-ke lakithi eZimbabwe esingabiza ngokuthi ngaziphathelene, yakubona. Kuze sekubatshaza ukuthi labathengisayo nabaningi bezitolo impahla zabo selekhweza ngerate yakuziphathelene. Khonokhona kulezizathu eziningi. Yona le ewaviki zonke kahulumende ithola ngubani kanti ngaphandle kokuthi bayoyithola kubonabo abomkambo ngesemthethweni? Uyabona, yibo bezina bezinto ezikhona ezizweni lethu maphakithi.
Kambe khona kuphatha njani izakhamizi lokho?
Umntwana ongenanina okuthiwa intandane banayekhala ukhabe ecabanga ukuthi ngabe ngilo mama ngabe ngilo baba, lokhu okungiphaphazayo nakabe ngiyabona. Kona kithi singaze sizenzani sithi sesize sithenqatselwa khona ekuthini? Ukukhala uthwala umkhosi ngobuzima bezinto izakale endlebeni zabanye isitolekwa ngokufunga umuntu ofuna ukuwisa uhulumende. Iqiniso izakhamuzi abathengi baphele yima, kahle ngikele liqiniso abantu baiphele yima. Imali kayithola yale kayifinyeleleki izinto ezicansa imini lebusuku. Pho abantu bakamzimbona abasezitolo abathengisayo benzeni? Pho abantu bakamzimba abangabathengi benzeni?
Ngibona ingani kungenziwani ukuthi udaba lolu lulungiswe?
Ithemba eseli kwabaningi lihlele sikhuthekile linye khathesi. Abaningi baphundekile ngokucabangela ukuthi njengoba sisiya kukhetho ungxenye zingaba lempumela ehlukeneyo kuzaba ngcono.
UMnumzana Austin Nkomazana ngusomabhizimusi njalo ukhokhela ugatsha olubona ngezamabhizimusi enhlanganisweni yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. UZulu sesikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu ohlala ngasempumalanga yeMelika usephefumula nzima kungenxa yentuthu embe se umkhathi ivela kwele Canada lapho ukutsha khona amagusu. Babikwa beyizigidi ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 million abantu asebethwele nzima ngali ntuthu eMelika endaweni ezifana lasezigabeni ezeNew York, eWashington DC, eOhio, ePhiladelphia, Virginia, New Jersey lezinye ezichiyeneyo. abezempila kahle bakhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngokugqoka ama mask ngoba ukuphefumula umoya lo kungaba yingozi ikakhulu kulabo abavele belemikhuhlane ephathelane lokuphefumulo enjenge asthma. Umnuko walintuthu ubambile futhi umkhathi usuguqukile wabamnyama kumbe lithanga okwenza indawo ezimqamama lezikude zingabonakali kuhle. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukusayina umthetho obunjwayo owe Criminal Law Codification and Reform Bill osanda kupasiswa lidali leSenate lezinye iziqa zomthetho lo zivimba abadabuka eZimbabwe ukuba bakhulume labakwamanye amazwe ngokukhululekileyo. Ozatholakala elecala ozajeziswa ngokuthathela ilungelo lokuba isizalwane seZimbabwe i-citizenship. Ukuhlaziya lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee yeZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi oweCitizens Coalition for Change.
Akula nto embi ngayo and akula nto ehlabisayo ngayo nxa isizalo seZimbabwe uvele ungumuntu ofuna ukubana iZimbabwe ithuthuke ukwenzela ikusasa yalo ngoba siphila namhla siphilela abantwana bethu abazalandela ngemva kwethu ngako kumele sibatshele ilizwe eliphilayo. Pho ibhili leli lifakele wenqabe labantu laba kade sibehamba besiyakhohlisa bekhohlisana lama foreigners malala ngeZimbabwe. I-America, i-Britain, i-Germany, amazwe wonke nje amanye akulalizwe ozalizwa lihamba abantu balo bebelingcolisa phandle. Nxa kusonakala kubonakala phakathi bekulungiselwe phakathi. Sibonile vele ngemva kokhetho lukababa uTrump kungena ubaba uBiden kuye kwaba lezinto ezingahamanga kuhle kule Melika kodwa abakulungisele phakathi khona phana bazange bephume abazange bedinge uncediswa eZimbabwe abazange bedinge uncediswa beyijenalisi evele eZimbabwe kumbe ipolitiki evele eZimbabwe kumbe kwamanye amazwe bazilungisele bona bodwa ngoba i-foreign policy yabo iyakwala vele iyakwenqabela ukuthi into zabo zihambe ziyojikela ebandle ebandleni bhadlele bakulungisele phakathi. Okanti thina abethu abafuna ukubana begijime benquma ngamagaga beze beyofika kubojeni babefike ngaphi ngaphi bekhuma kubi ngeZimbabwe bathi sithuthuke nini.
Sibhekane lale into lali nyamazana okuthiwa yi-patriotic bill. Angazi ukuthi inyamazana elempondo ezingaki njalo idinga ukubana yi-achiven. Uyabona uma ulo muzi ungubaba ubhizi ubhongoda abantu abakho ubalambisa ube sewubavala ukuthi lingatshela omakhelwane ngokwenzakala lapho ukuthi ngiyalitshaya, ungatshela omakhelwane ukuthi ngilivalele emajele, ungatshela ukuthi liyalamba. Yikho kanye okwenziwa nguhulumeni weZANU-PF ukuthathi singakhulumi xa singaphandle ukuthi bangamasela bayatshontsha. Sibabone betshontsha igolide amadiamond bayaqeda babulala abantu eTiyato bathi konke lokho kakufumbathwe kungakhulumi. Umbuzo wami ke omkhulu ikuthi let's suppose ngivumelana lani ukuthi kakungakhulumi into zangekhaya. Labo ke asebebulela ilizwe, is that patriotism na ukubulala ilizwe lilingcwabe libe lunxuwa njengalokhu eseliyikho? Iyo i-patriotism na why lingazange libhale ukuthi ozatshontsha elizweni siyamthathela i-citizenship yethu, ozabulala elizweni ebulalela abanye ngendaba zepolitiki kufanele athathele layo? Yiyo phela i-patriotism. Thanda ukuthanda ilizwe akutsho ukuthi ube lisela. Ukuthanda ilizwe lifuna ukuthi liphumelele. Nxa ugolide leZANU bethi bona kufanele silitshiyele abantwana abazazalwa, siyabatshiyelani belihuquluza kanje? Besalanje ukuthi Mlalazi asukume aye tshela abangani bakhe ukuthi hheyi ngiyatshawa ngale.
Golide mphendule khonapho.
Umlalazi uqinisile sibili. Nxa sifuna ukufika kustage yokuthi bona ungaba umfuquluzi wenotho khona okoke-corruption lani lani, lako vele kumele kungene ukubana
Lapho ke lizwe umnumzana Fortune Mlalazi okubandla ele Coalition, Citizens Coalition for Change, lo mnumzana Joseph Chuma ukuthi alele Central Committee kubandla lezano PF. Wexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Bawethu, isikhathi sesiphelile uba siqhubekele phambili. Kodwa ke esengizakwenza kathesi ukuthi ngivalelise. Ngithi asiqhubekaneni njalo kusasa isikhathi sinye. Igama lami uPraxitis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.